Vaka sarudza vaka tarisa kuti nyika ichati kudii. Nhasi uno vari kumwa hondo isingaperi. Hondo yezvipoko inopera nekuedza kwekunze. Vamwe vakusarudza madzimai avo. Vaka sarudza vaka tarisa kuti nyika ichati kudii. Nhasi uno vari kurwa hondo isingaperi. Hondo yezvipoko inopera nekuedza kwekunze.
Wakawanda wanda uya femebo yekungwa. Icha mira mira hondo sashaka. Makoto yenda newe handi chanyara kunge nox. Dino danana dino danana.
Joseph Murimwa. and 1,000 contractors, Mutara Chiegete, Unifab, Rhinos Mauta, Biko Construction, Enwe Mufumbi, Sierra 7, Manoba Bachikaka, Ruben Yuda, Ziminu Linget, Vikrai Shumba, Rent Detroit, Kuziva Zimunya, Iron Resources,